Ini ndini tanono kawande ndichiti eino misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu gumiguru 11, 2017. Vanhu vakawanda vari kunyunyuta nekushomeka kwenzvimbo dzekunyoresa munzvimbo dzakaita seHarare, Mutare nedzimwe nzvimbo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti iri mubishi rekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhota musarudzo gore rinouya. Vagari vekumashoreland west vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora sezvinodiwa kuitira kuti mazita avo aiswe mumashini yebiometric voter registration. Bato reMDC rinotungamirwa navamorgan tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko pamadande mutande dzinoti kuumbwa kwebazi idzva rinoona nezvemosva dzinoparwa paindaneti munongedzo wokurongwa hwehurumende hwekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatumira mashoko pamadande mutande vakasununguka. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa maonero evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musa kanganwa kutifarira pa Facebook page yedu ye Voice of America Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook pedu. Endai pa link iyi facebook.com/voa.shona.